hapana chekupemberera, hapana chatinofarira nezvakaitwa kuna Honorable Job Skala. Munhu akavharirwa mujeri. Takagara tuya pano tichitaura kuti Honorable Job Skala havana mhosva, vari kungozorwa mafuta nevanhu veZANU PF nekuti vanotya zvinokwanisa kuitwa naHonorable Job Skala. Tarisai muone kurwadziswa kwakaitwa vaSkala, mukadzi wavo, vana vavo, hama dzavo nesu vana veZimbabwe taingoramba tichingobandwa mwoyo nezvaiitwa kuna vaJob Skala vachigara mujeri, pamwe vachirwara, pamwe vachiitwa maoperations varimo imomo, pamwe vachitorambidzwa kuti vanoonekwa nanachiremba. Zvose izvozvo ivo vasina mhosva.
Ramavhaza, munoti nenyaya yekuti vaSkala vakazochenurwa nedare rehaikoti asi vatogara nguva yakareba yesei vari mujeri?
VaSkala vakasungwa nekuda kwemutemo. Zvinoitika vajonga ndezvekuti ukasungwa unoenda kudare repasi rokutonga. Rikakuona une mhaka kana ukafunga kuti dare harina kukutonga zvakanaka, unobvumidzwa kuenda mberi nenyaya yako inonzi pachirungu appeal. Kana vaenda kumberi nenyaya yako, dare repamusoro-soro rinoongorora nyaya yako roona kuti pane zvakanganiswa here nemutongi mukukubata nemhosva. Hazvirevi kuti unenge usina mhosva, asi pane inonzi technicality kana kuti mutsara. Unenge wapfuura nekamutsara kadikidiki kekunzi aiwa dai makadai dai makadai. VaSkala vanofanira kutofara kuti muZimbabwe musiri kutedzerwa mutemo. Dai vakanga vakasungwa nezvematongerwo enyika sematauro azvaitwa navana dzokora, ingadai vasina kubuda, ingadai vasina kunzi hamuna mhosva. But nyaya hombe yamabvunza yekuti ko mazuva avagara vari mutirongo aya anoripwa nei? Aiwa, VaSkala havana kugara mutirongo nekuda kwemhosva iyoyi. Vane mhosva dzakawanda dzisati dzatopera kutongwa, saka havana chavakarudza. Ingadai vasina kutsungirwa nyaya iyoyo dai vanga varingori mutirongo nedzimwe nyaya iyi.
Ndikubatirei muromo Dr. Mavhaza. Vakawanda vanorwira kodzero dzevanhu vanochema nenyaya yekuti hurumende inokusunga ichizokuferefeta, kwete kutanga yaferefeta ichisunga.
Aiwa, vanenge vasina nzwisisi. Hurumende ichekutanga haisunge, vanosunga mapurisa. Kunyange mapurisa ari rimwe bazi rehurumende, asi havasi hurumende. Saka kana uchinge wasungwa, nyika ndo yakusunga.
Regai
tinzwe
kuna vadzokora. Pindurai tinzwe vadzokora.
Pane zvinhu zvakati zvinofanira kutariswa nana vaMavhaza. Vanoti ndo vemutemo, asi nhasi da kumbovadzidzisa mutemo wacho. Yamataura iyoyo ndo yekutanga vajonga yamavabvunza. Vakadzamba-dzamba, havana kukwanisa kupindura mubvunzo iwoyo. MuZimbabwe mune mitemo miviri. Mune mutemo weZANU PF, wevanhu weZANU PF, nemutemo wevanhu vemapata anopikisa. Ndo zvavakaita kuna Job Skala. Izvi kutyora kodzero dzevanhu. Kozoyowo nyaya yechipiri yandoda kudzidzisa vaMavhaza ndeyenyaya yechibatiso. Constitution yetu, pumbiro redu remutemo rinotaura kuti munhu wese ane kodzero yekupiwa chibatiso. Kureva kuti unobhadhara chibatiso wotongwa. Nyaya yako yoongororwa zvavaita kuna Job Skala zviya, vachitsvaga umbowo munhu ari kunze.
Dr. Mavhaza, tingaona here paine kukumbirwa ruregerero?
Kana uchinge wabatwa nemhosva nedare redzimhosva, ukazonzi hauna mhosva nedare repamusoro, hazvirevi kuti wakanyeberwa. Pane zvikonzero zvinotariswa pamutemo. Zvimwe zvacho zvinenge zviri matechnical reasons ekuti ngadai muchuchisi akarova basa nemazvo, dai vaSkala vanga vasina kuregererwa. Uyezve chepiri chinogona kunge kuri kuti mutongi paakatonga pane zvaakasiya kunyora kana witness yaakabedza inge isingafanirwi kudaidzwa, inobva yaoresa nyaya yese. Zvatoti pachivanhu tsanga imwe chete yenzungu inooresa dama rese. Hazvirevi kuti dzimwe dzakaora.
Kuna vadzokora, tingati here zvakaitwa nedare rehigh court zviri kurakidza kuti muZimbabwe mune mutemo?
Zvakaitwa nedare rehigh court anonzi matandanyadzi, vazviona kuti vari kuvharira munhu asina mhosva, vachisiya mhombwe, vachisiya mhondi, vachisiya vanhu vari kutyora mutemo.
Dr. Mavhaza, tingati here zvakaitwa nehigh court zviri kurakidza kuti muZimbabwe muri kuteverwa mutemo?
Hongu, high court yaratidza nekunyadzisa vanotaurisa kuti aiwa, kana mukakwira nenyaya yenyu kumatare pamusoro inotariswa, isingatariswi kuti wabuda mbamani. MuZimbabwe muchine mutemo the rule of law ichiri kushanda